Vachitaura nhasi munhandare yeChimanza kumagunje mudunhu reMashonaland West, vamunangagwa vati munyika hamuna mhirizhonga, nokudaro vanoda kuti zvirambe zvakadaro.
Up to now, there's been no violence. Let's keep this. It is good for us. We don't need to please anybody. Vanhu mishatinogara namasabhuku edu, mahetmen nemadzimambo, ngatiparidzei kuwirirana.
Vamunangagwa vanoti pane vamwe vavasina kudoma nemazita vanoda kuti munyika muite mhirizhonga kuti vasvibise sarudzo dzakatarisana nenyika dziriko mwedzi unouya.
Ndinoziva kuti madetractors edu netuhwasunga tatwavo vanenge vachida kuti kumboitwa mheremhere kuti sarudzo yedu inzi haina kufamba zvakanaka.
Vatiwo kune vemabhizimisi vari kuda kuti ZANU-PF ikundwe musarudzo, vari kukwidza mitengo yezvinhu kuitira kuti vanhu vapandukire hurumende yavo, vachiyambira kuti izvi ngazvipere kana kuti vachatorerwa matanho makukutu.
We are fighting us kubva musi watakataura sehurumende kuti we are going for elections. Maprice akatanga kukwira, our Zimbabwe dollar karobwa, reti chikwira. Zvichiitwa nevasinga vada kuti vanhu vapandukire hurumende tikatsvaka kuti ndivanani.
Vamunangagwa vati vacharamba vachivandudza nyika zvikuru kumaruva, vachiti minda yakapiwa vanhu havaitorerwe uye vayambira vose vachada kudzosa varungu muminda. Panyaya yemhirizhonga, mutevedzeri wemutauri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vaustarosi Ziva vanoti vamunangagwa vataura manyepo sezvo nhengo dzavo dziri kurohwa nekushungurudzwa munyika zvikuru kumaruwa.
Pamusoro penyaya yedisurging yepolitical violence zvikuru sei kumaruwa, isu takakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti sarudzo inyaya yekusarudza munhu waunoda. Inyaya yekompetishini yemapolicies and ideas, kwete kuchinjana maoko, nekuti ZANU-PF kana yakurirwa inenge yakushandisa mhirizhonga zvikuru sei kumareseva. Asi vanotaura kuti ndo vanodiwa, asi vanhu vari kuratidza kuti vanhu vari kuda shanduka, saka ZANU inoda kushandisa violence. Ndo saka takataura munhu.
Nhengo dzeTCC dzinonzi dziri kurohwa nekushungurudzwa zvikuru kumaruwa ematunhu anoti Mashonaland West, Manicaland neMasvingo. Imwe nhengo yeZANU-PF yapinda mumusangano uyu isina kuda kudomwa nezita, inoti inotarisira kuti hurumende yeZANU-PF ichagadzirisa migwagwa, makiriniki nezvikoro sekuvimbisa kwayagara ichiita. ZANU-PF yatakura nhengo dzayo kubva kumatunhu madiki ose eMashonaland West nemabhazi nemarori anodarika mazana mashanu. Kunyange hazvo bato reZANU-PF riri kuita misangano yaro pamadiro, bato rinopikisa Resistance Coalition for Change riri kurambidzwa nemapurisa kuita misangano yaro mune dzimwe nzvimbo, uye munzvimbo dzarinenge rapiwa mvumo rinonzi risatakure vatsigiri varo nemabhazi kuenda navo kumusangano. TCC nezuro yakatoenda kumatare edzimhosva kunoisa nyaya yekurambidzwa nemapurisa kuita musangano wayo kubhindura mangwana nezvikonzero zvinonzi nebato iri hazvinzwisisike. Zvikonzero izvi zvinosanganisira zvekuti nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano nebato rinopikisa iri haina zvimbuzi nemigwagwa. Ndakamirira Studio 7 kumagunje, ndini Nunurai Jena.